Manheraka nakamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vatereri nguva dzava 7. Tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechina kubvumbi 18, 2019. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vashoropodza vemabhizimisi nekukwidza kwavari kuita mitengo yezvinhu apo vanga vachitaura paurongwa hwekucherechedza kusvitsa kwaita nyika makore makumi matatu nemapfumbamwe yawana kuzvitonga kuzere.
Rakakosha nekuti izuva guru ratinorangarira kusungurwa kwaita nyika nemagamba vakaenda kuhondo. Ndoda kutenda Mwari kuti marongerwe ari kuitwa ikonomi yedu nemafambiro ari kuita zvinhu takutanga kuona kwatiri kuenda.
ZANU-PF inoti zuva ranhasi rakakosha zvikuru sezvo richicherechedza zvakaitwa nevarwiri wehondo yerusununguko.
Munozviziva kuti nyika ine kutambudzika kukuru kune dikita misodzi nekuungudza mhere yakazara munyika.
Asi mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vanoti munyika hamuna chekupemberera sezvo zvinhu zvakaita midigari. Gurukota rinoona nezvekuburiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vanoti hurumende iri kunetsekana zvikuru nekukwira kwemitengo yezvinhu. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vashoropodza vemabhizimisi nekukwidza kwavari kuita mitengo yezvinhu vachiti izvi zviri kudzosera shure urongwa hwavo hwekuvandudza upfumi hwenyika. Thomas Chiripasi anoti panyaya inotevera.
Vachitaura pamberi pezviuru zvevanhu vanga vari munhandare National Sports Stadium muHarare pamhemberero dzekusvitsa kwaita nyika makore makumi matatu nemapfumbamwe yawana kuzvitonga, vamunangago vati vemabhizimusi vari kukwidza mitengo yezvinhu vari kudzosera shure urongwa hwavo hwokuvandudza upfumi hwenyika. Vamunangagwa vati kukwidzwa kwemitengo yezvinhu zvizhinji zvikuru sei mutengo wechingwa kuomesera veruzhinji avo vari kutambura.
The introduction of a market-based exchange rate system is expected to stabilize the economy.
Kuunzwa kwemusika wemari unoenderana nezvinenge zvichiitika pamusika kuri kutarisirwa kuti kuchaita kuti upfumi hwenyika hugadzikane kwenguva yakareba iri kutevera. Asi hurumende iri kushushikana nekukwidzwa kwemutengo kwakaitwa munguva shoma yadarika. Hakuna kunaka uye kwaunza kutambura kweruzhinji. Hunhu uyu huri kuitwa ndevemabhizimusi vezvitoro nevemaindastri. Hauna hunhu uye hauratidze vanhu vanoda nyika yavo uye hauenderane nezviri kudiwa nehurumende yedu zvekuwandudza upfumi.
Kunyange hazvo tisina kukwanisa kutaura nevemabhizimusi, mumwe mugari wemuHarare anga ari pachiitiko ichi vaKelebu Tsikirai vati hurumende inofanira kugadzirisa nyaya yekushayikwa pamwe nekudhura kuri kuita mafuta edzimotokari kuitira kuti mitengo yezvinhu isarambe ichiita chamuramba mhuru.
Chekutanga hanzi mapraizi ezvinhu adzike, but kuti zvinhu zvidzike fuel inofanira kutanga yadzika. Mapraizi efuel kana ari hai hapana chinoitika. So fuel prices dzakadzika and availability of fuel chinhu zvese zvinostabilize. Saka chekutangisisa ngatange tagadzisa pafuel. If fuel is available zvese zvinoita mapraizi anodzika, zvinhu zvese zvinodzoka back to normal. Mapraizi efuel ngaadzike.
vamunangagwa vatiwo hurumende yavo iri kuvandudza mitemo mizhinji kuti inangane nebumbiro remitemo yenyika kuitira kuti munyika muve neutongi hwejekerere. Vamunangagwa vatiwo hurumende yavo iri kuramba ichitaurira nenyika dzekumavirira senzira yekuedza kusimbaradza ukama hwayo nenyika idzi. Vamunangagwa vakurudzira nyika dzekumavirira idzi kuti dzibvise zvirango zvavati zvakatemerwa vamwe vari muhurumende yavo vachiti zvirango izvi hazvisi pamutemo.
We, however, call for the unconditional removal of the illegal and unjustified.
Zvichakadaro, tinoda kuti zvirango zveupfumi izvo zvisiri pamutemo zvatakaisirwa zvibviswe kuitira kuti nyika yedu isimukire zvizere pasina chibiga inzu.
Asi America neBritain dzinoti vamunangagwa vanofanira kugadzirisa maitiro ehurumende yavo kuitira kuti munyika muve nekuremekedzwa kwekodzero dzevanhu uye kuti mitemo inodzvanyirira veruzhinji ibviswe. Maererano nedingindira remhemberero dzegore rino iro ranga richisimbaradza nyaya yekuendeswa kwemasimba neupfumi kumatunhu, vamunangagwa vatiwo vanhu vari kumatunhu akasiyana-siyana enyika vanofanira kuwana chouviri kubva muzviwanikwa zvenyika zviri mumatunhu avagere. Vatiwo vari kufara zvikuru nerubatsiro rwavari kuwana sehurumende huri kubva munyika dzepasi rose rwakanangana nekubatsira vanhu vakawirwa nedambudziko remafasha muecyclone Idai. Gore rino nderechipiri vamunangagwa vachitaura semutungamiriri wenyika paurongwa hwekucherechedza kuwana kuzvitonga kwenyika zvichitevera kutora masimba kwavakaita muna mbudzi 2017 apo vaive mutungamiriri wenyika varobert Mugabe vakabviswa pachigaro nemauto. Zimbabwe yakawana kuzvitonga muna 1980 apo vamugabe vakasarudzwa semutungamiriri wehurumende mushure mehondo yerusununguko yakaitwa makore manomwe. Kubva ipapo vamugabe vakaramba vari panyanga kusvika muna mbudzi 2017 apo vakazobviswa pachigaro nemauto. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Zvichakadaro, mutungamiri webato guru rinopikisa remdc Vanelson Chamisa vanoti munyika hamuna chekupemberera uye havawirirane nemashoko avamunangagwa ekuti vari kugadzirisa zvinhu. Vati sebato guru rinopikisa uye rine nhengo muparamende havana kukokwa kumabiko aitwa kunational sports stadium aya. Ngatinzwe hurukuro yataita navo.
Munozviziva kuti nyika ine kutambudzika kukuru kune dikita misodzi nekuungudza mhere yakazara munyika. Mukatarisa tava nemakore 89 muZimbabwe ekuzvitonga kunova kutungamirira kweruzhinji, asi mukaona kuti ruzhinji harusi kutungamirira. Pane vashoma vari kudya vachiguta, vazhinji vachitambura nokunonga sose nemuromo. Unozviziva kuti kana uchigara mukandini hauchai ususu, kana uchishanda mushuga haungamwi tiine munyu. Asi zviri kuitika muno tine upfumi hunoshamisa, tine migodhi, madiamond, goridhe, lithium zvakasiyana-siyana, coal zvinoshayikwa kune dzimwe nyika, maminerals anosvika kudarika 60. Asi hapana chine vana veZimbabwe. Zvinoratidza kuti nyika yakasununguka. Mureza wakadzikwa, kunze kwemureza webepa watinawo pabepa newemucheka, hatina mureza woupenyu, hatina mureza wekurarama, hatina mureza weugaro, hatina mureza wemufaro, hatina mureza wekusununguka tichigara munyika yekwedu tichidyawo chine mukaka wenyika yedu. Vashoma ndo vari kudya, asi vazhinji vari kutambudzika, vari chidyiwa, vari kuti vange vachidya.
Vamunangagwa vachitaura kunational sports stadium vati ivo vachagadzirisa zvinhu zvakawanda vachikurudzira kuti vanhu vabatane munyika.
Aiwazve, muromo hauzarirwi nerwizi. Takavaudza kudhara kuti nyaya yenyika yeZimbabwe inoda kuti vanhu vaonesane, vataurirane. Ndakagarotaura ndikati zvanza zvinogezana, tiri ibvi nemupimbira gumbo rimwe chete. Nyika inoonesana nokuvandudzana mazano, njere moto dzinogokedzanwa. Saka ndakati kuna vamunangagwa, uyai tigokedzane njere, isu tinadzo, uyai mugoke kuti rima nedongo riri munyika riitame uye rishayikwe. Vanhu vawane mabasa, vanhu vawane muzvipatara mishonga, vanoshanda muhurumende vari kutambura, vadzidzisi vari kutambura zvakanyanya nevadzidzi. Zvese izvi zvinogona kugadzirika chete tapedza bongozozo riri munyika rokuti vanhu tinge tichionesana kuti pakabirwa sarudzo toita sei kuti gadzisa tiende mberi.
Vachamisa manga makoko here kumhemberero dze National Sports Stadium dzanasidzi?
Ah, isu hatina kunge takokwa, tinotorwa sevatorwa pachinhu chedu tiri mweni pazvinhu zvatinofanira kunge tiri varidzi. Saka hai isirongota ngavaita havo zvikoni zvikoni nimba yedu negosoro vangaita vachifunga kuti vanogona kutitiza, hakuna munhu anogona kufudza mbudzi dzemurii.
Mutungamiri webato rinopikisa remdc Vanelson Chamisa vachitaura vari parunare kubulawayo. Kunyange hazvo hurumende nezuro yakakurudzira vemabhizimisi kuti vadzikise mitengo yezvinhu, ongororo yaitwa nestudio 7 nhasi inoratidza kuti mitengo haina kudzikiswa uye zvinhu zvakawedzerwa mitengo zvinosanganisira chingwa, mafuta ekubikisa, hupfu nezvimwe. Gurukota rinoona nezvekuburiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vanoti hurumende iri kunetsekana zvikuru nekukwira kwemitengo yezvinhu uye iri kukurudzira vemabhizimisi kuti vadzikise mitengo kwete kuda kuimanikidza kuti vazopindira. Ngatinzwei hurukuru yataita navo.
Hurumende yeSecond Republic inoda zvokutaurirana zvakakwana, sei ava vakangoita unilateral raise prices overnight vasina kanombotaura negovernment, which is actually it's not in the spirit of the Second Republic.
Saka pacha gadziriswa sei hurumende iri kuronga here kusangana nevemabhizimisi ava kuti va
hapana togadziriswa hurumende inobatikana nevanhu ka upenyu vanhu kana tibatawa kuti chiteiti yavo yavakushandisa vari kuimporta and import parity price vachipuhwa futi mari nereserve bank zvekuti kuti tichiona kuti zvaita kuti vakwidze overnight kubva pa$1.80 kuenda pa$3.80 unobva watoshaya kuti chii. Hurumende inobatikana zvikuru nekushupika kukuita vanhu. Chingwa haisi luxury ka, chingwa ndo chinoponesa mhuri dzese. Mhuri inomwa tiyo tosera nechingwa. Saka kana chingwa chakushaikwa hurumende haingamiri yakangomitari. Obviously we will be coming up with a lot of interventions kuona kuti zvagadzirika ipapo.
Ko zvavari kuchema chemawo kuti mutengo wemafuta edzibhotokari ndo uri kupa kuti zvinhu zviitiwedzerei?
Mutengo wemafuta emotokari ari kuita mari nai blessing. Ukakwatarisa kuti dollar something US dollar, $1.25. In the region, ukatarisa maprices efuel akamira sei. Tinodawo kuti tigare zvakanaka. Hurumende haidi zvokuita maprice controls, but at the same time, havangavaregeri vanhu vaakuramba vachingoshupika zvavari kuita izvo. So, nyaya inoda kuti itaurwe. Haisiyo nzira yatingade nayo kuti tishande nayo, nokuti haisiyo spirit yeSecond Republic. President chaivo akadaidza macaptains of industry State House kuti vataure zvinenge zvichishupa. Tichionesana, but zvakaitwa izvi zvakaitwa kutonzi eve of independence. Totozotanga kutanga kufunga kuti asi zvine imwe motive. Panga pachingotaurirwana, hapana pakambotadza kutaurirana. President wedu anodeedza vese vachiuya kuti ngatitaurirane. Apa handizive kuti chakaitika, just tiri kupinda muindependence. Pakangofunga kuita kwidza price kana minister weindustry and commerce anga asingatombozviziva.
Gurukota rinoona nezvekuburiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vachitaura vari parunare muHarare. Zvichakadaro, vamwe vanomuzvina bhizimisi vari kurudzira hurumende kuti igadzirise nyaya yeuremu hwemari yekunze yemaUnited States dollars, sezvo kukwidzwa kwemitengo yezvinhu munyika kuri kukonzerwa nekushayikwa kwemari iyi. Amai Alice Chisimo vane chitoro chavo munyika vanoti kurudziro yemutungamiri wenyika nemamwe makurukota avo yekuti mitengo idzikiswe inonetsa kuteedzera, sezvo mari yekunze yavanoshandisa ichitengwa pamukoto pane dzimwe nguva. Mavelas Mhlanganya uyo weStudio 7 abata amai Chisimo kuti tinzwe nezvenyaya iyi.
Chinoitika muzvari Mavelas ndechekudai, isusu zvinhu zvedu tinotengawo kunze kwenyika kumaneighboring countries edu ende havadi bhondi rediri, saka isusu tinotomanikidzwa kutengawo currency yekunze. For instance, kana ari maranzi, kana ari maUS, kuzotenga zvinhu kunana South Africa, Tanzania, China. Izvi ndo zvinozotimanikidzawo kuti tikwidzewo mitengo yedu, sekuti pamaket pari kutengeswa foreign currency iyi pari kukwira. For instance, yaakunzi yaakuma 1:490, vamwe vari kutoti 500. Apa isu vanhu tiri kuvatengesera hembe dzedu tichiswaipa tichishandisa mameshines kana EcoCash. Of which EcoCash iyoyo ndo iri kureitwa maprize wayo kuti tiende kubhengi tinoti vatipowo kana riri bhondi kana richiri chii, tiri kulimitwa. You'd find zvinonzi each week unopuwa 300 mari, pamwe ndatengesa kana zve 5,000. asindoone kwa wiki ichipera ndirikupuwa zvemari 300 hard cash. So zviri kutimanikidzwa kuti zvimari inenge iri maakaunti toitawo tichipenga foreign currency through RTGS. Ndo zviri kuitawo kuti isu tikwidze mapurize ekuti isusu tikati titengese tichirambe takaita mapurize ari paya mabhizinesi anovhara.
Imi savana muzvina bhizimisi munotambira sei mazwi ava munangagwa ekuti hamufaniri kuramba muchikwidza zvinhu zvinorevei kwamuri?
Tungamiri zvavari kutaura kuti tisakwidze mapurize kutotaura kuti vharaika mabhizinesi. For instance, chingwa chaicho mushopu vaakutoreta ukazviona chingwa chaakuita $3.50 zvangofanira nekuti tiri kuita $1 of which it's not even $1 because rate here US ndo iri kudetemaina mapurize atiri kukwidza nawo. Tikaramba takangoita spam price paari kutovhara mashopu edai.
Zvakamira zvakadaro zvii zvingada kuona zvichigadziriswa kuti imi musarambewo muchikwidza mitengo sevana muzvina bhizimisi?
Isu chatinoda kungoti tiwanewo mari mumabhanga imomo and nekuti vabvisewo vanhu mumastreet vari kuita mapurize aya. Isusu chatiri kuona mapurize ari kudetemainwa nemastreet vendors emari macash dealers ari murodaya of which tiri kunzwawo tipane kahuri karimo kane vakuru vakuru. Saka vakabvisa vanhu mastreet vavo vanhu tikakwanisa kuwanawo mari kumabhengi. Aiwa zvinhu zvikangoendekawo zvakanaka. Aiwa tikwidzewo mapurize.
Tombotarisa kuti nhasi izuva reindependence kana kuti kuzvitonga kuzere, miseve mabhizimisi muri kuripembererawo sei?
Hapana kupemberera. Fanika ndiri ini nditori mumagumbeza nditori kumba. Saka vanhu havasi kufara. Dai vaonawo zvekuita nemitengo iyi. Munhu wese shuga chaiyo inoita $6 2 kg yeshuga kana ndimiwo upo enda times 2 10 kg enda times 2 price. Hapana chekupemberera muzimbabwe. Zvinhu zviri kuomera in ordinary person.
Avo vanga vari muzvina bhizimisi amai Alice Chisimo vanamasi muchanya West 27 varunare muHarare. Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. North Korea iri kusimbaradza nyaya yekuti gurukota rezvekudyidzana kweAmerica nedzimwe nyika vaMike Pompeo havafaniri kuva nechekuita nenhaurirano dzinobata urongwa hwenyika iyi hwezvombo zvenyuclea. Mumwe mukuru mubazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika muNorth Korea vaKon Yong-un vati hurumende yavo inoda mumwe munhu asiri vaPompeo anozvibata uye anoratidza ukuru neudzamu mukutaurirana kwavo. Gwaro raburitswa nhasi rakaitwa negweta vaRobert Mueller rinoti mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vakambotsvaga nzira dzekuda kuti vaMueller vabviswe pabasa ravo rekuferefeta nyaya inechekuita nekupindira kweRussia musarudzo dzemuAmerica muna 2016. Gwaro raburitswa nhasi iri raburitswa negweta guru renyika yeAmerica vaWilliam Barr uye rine zvimwe zvabviswa kubva pamapeji mazana mana. Uye rinotiwo muna 10/2017 Trump vakaudza gweta remuzinda wavo weWhite House vaDon McGahn kuti mubviswe pabasa sezvo vaive nedivi ravainge vachirerekera. Gwanotiwo vaMcGahn havana kuita zvavakange vaudzwa vachiti zvaive nani kuti ivo vasiye basa pane kutanga nyaya yaizonetsa zvikuru munyika zvakafanana neyainzi Saturday Night Massacre, mashoko anoshandiswa zvitevera zvaitwa nevaimbova mutungamiri wenyika yeAmerica vaRichard Nixon avo vakadzinga vachengetedzi vemitemo muna Gumiguri 1973 zvitevera kubuda kweuori hweWatergate. Gwaro iri risati rabuditswa vabha vaudza vatori venhau kuti ongororo yavaMueller inochenura vaTrump panyaya yavanga vachifungidzirwa kuti vakashanda neRussia uye kuti pavakasarudzwa semutungamiri wenyika vaTrump havana kuvhiringidza mashandiro nemaferefeterwo enyaya navaMueller. Komiti yedare reparamende izere nhengo dzebato rinopikisa remaDemocrats yaburitsa nhasi gwaro rekuti vaMueller vaende kunobvunzurudzwa nekomiti nekukurumidza. Nyika dzakawanda kubva muAfrica nekunze kwenyika dzakaita seAmerica neRussia dzatumira mashoko ekukorokotedza Zimbabwe pazuva rekuwana kuzvitonga kuzere. Asi apo vanhu muZimbabwe vari pazororo rekuwana kuzvitonga kuzere kwenyika iri. Munyika hamuna kuwirirana zvachose kuti zvakarwirwa hondo yerusununguko ndizvo zviri kuitwa here kana kuti kwete. Vamwe vanoti vatungamiri vezvematongerwo enyika varasa gwara rehondo. Asi vamwe vanoti zvinotora nguva kugadzirisa zvinhu vachiti hurumende iri kuedza nepainogona. MDC inotungamirwa navaNelson Chamisa inoti hurumende yeZANU-PF inofanira kuona kuti vanhu vapiwa masimba anochengetedzwa nemitemo paminda yavo sezvo vanhu vakaenda kuhondo kunorwira nyaya yevhu. Bato iri rinotiwo vanhu vari kudzingwa munzvimbo dzavakagara vasina kwekuenda. Mukuzeya nezvenyaya yezuva rekuwana kuzvitonga kuzere iyi, Tabata Sachigaro Tabata mutauriri webato rinopikisa reNational Patriotic Front vaJelas Mawarire uye Sachigaro weZANU-PF kuUK Province vaMashao Gore. Totanga kunzwa kubva kuna vaGore nekukosha kwezuva ranhasi.
Rakakosha nekuti izvo ratinorangira zvoko nyika magamba vaenda kuona kuti marongerwe ari kuitwa ikonomi yefuitano tanga kuenda kwatiri kuratidzwa. Yes, zvinogona kumbotirwadzei hazvo izvezvi. Tipoziya kuti ndio zvinoita kana murwere ada kunopona zvinombosimbirira zvikuru asi ruponeso runenge rwada kuita sei rwada kusvika. Saka ini ndinodaira nekutenda kuti kwatiri kuenda ndokwakanaka, kwatiri kubva ndokwanga kuri kumawere.
Vamawarire munoonawo sei zuva rekuwana kuzvitonga kuzere?
Isusu tinoyochidza zvakuyiwa nevakatisiya nevachiripo richitiudzazve kuti takaseenzesa pfuti kuti tiwane mukana, kwete wokuramba tichiseenzesa pfuti kuti tive nehurumende asi kuti tive nemukana wokuti tive yainzi madziva iwayo one man one vote. Asi iye zvino zvataakuona manje yava one gun 2 million votes. Ndo zvataakuti aiwa izvozvo tasiya zvakaita kuti vechidiki mungaziva vazulu kuti vazhinji vakaenda kundorwira nyika ino kuti tive nekusununguka yatinoti political independence yatinayo iyi vanga vari vechidiki. Saka naizvozvo isusu pazuva ranhasi tinoona kukosha kwevechidiki, kukosha kwekuzvipira kwevechidiki kuti vanangane neudzvanyiriri hwanga huripo panguva iyoyo, udzvanyiriri hwatichinahwo even nhasi parizvi.
VaGore, munotenderana nemaonero aya here kuti panenge parasika gwara?
Handitenderi nemaonero iwayo, asi kana kufunga kuchisiyana vanogona kufungawo mafungiro avanofunga. Asi ini ndinodayira sekutenda sechizvarwa cheZimbabwe chakazvarwa muZimbabwe kuti ndinorangarira zuva iro nokuziya kwatakabva. Ndinoona kuti mafambiro ari kuita zvinhu ari kufamba zvakanaka. Tine budiriro hombe yauya panguva yekubva kwatakaita pamaelection and handione chasiyana pane zviri kuitwa, mashandirwo ari kuitwa nekwatiri kuenda. I think kwatiri kuenda kwakanaka, basa riri kuitwa rese rakanaka, hapana chekuti ndingashoropodze kana kushora. Asi ndinoda kungoti sevana veZimbabwe ngatibatei pamwe chete tishande semajuru tivake musha wedu unonzi Zimbabwe, nekuti ndicho chinhu chikuru chatiinacho. Nyika yatakapiwa, nhaka yatakapiwa nevakarwira nyika, ngatibatanei pamwe chete tishande, tirambe tichishanda tichishinga tose tiri pamwe chete kuti tivandudze nyika yedu, kuti nyika yedu iende kwatiri. Kutaura kwakawanda hapana chakunovaka, chinovaka mabasa akanaka. Atiri kukurudzira kuti ngatibatei pamwe chete nehurumende yedu, ngatibatei pamwe chete vana veZimbabwe.
Vamawarire.
VaZulu, mukoma ava, mukoma Mashao, mungavaregerera nekuti munhu asiri kugara munyika muno, munhu asiri kuziya zviri kuitika munyika muno, munhu anoita zve kunge asina hanya nekuti patakabva kumaelection pavari kutaura akaurawa vanhu musi wa 1 August. Kune vanhu vakaurawa kubva musi wa 14 January gore rino kusvika musi wa 12 March vachienderwa mudzimba, vachindonyururwa semakonzo, vachirohwa nemasoja. Ndo inganzi ndo nyika here yatakarwira iyoyo? vari kutaura kuti hanzi zvinhu zviri kufamba. Chiri kufamba chaicho chaicho kunesu vari kugara munyika ino hatisi kuchiona, nokuti mitengo yezvinhu iri kukwira. Chingwa kutaura zuva ranhasi chiri kuita $3.50. Mafuta edzimotikari ekufambisa haawanikwe, kunyange zvazvo aakudhura achiita $3.44 per lita imwe chete.
Mutauriri webato rinopikisa reNational Patriotic Front vaJelasi Mawarire vari parunare muHarare. Manzwawo zvakare kubva kuna sachigaro weZANU-PF kuUK province vaMashau Gore vachitaura vari parunare kuBritain kwakare. Yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika pasocial media, chirongwa chatinopakurirwa naMarvelous Mhlanganya huye.
Pachirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei, tanga tiri kutarisa zviri kuitika munyika panyaya dzezvematongerwo enyika.
Halo, makadi.
Tiri wadi, makadi yenyu.
Muri kutaura naTafara Makuyana, ndiri kuChipinge. Kuchipinge side kwatiri kuri nana, hatina kuwirwa nedambudziko remafasha.
Ko nyaya iyi yekukwira kwaita zvinhu kwakamira sei?
Zvinhu zviri kuoma, especially kubva pana Zuru. Upfu taimbohutenga $35.50, but izvezvizvi ndakatoona Zuro inrichazi wava kutoita dollars. Apa kwatinoshanda kwacho tinohorawo ma150 vanga ari mayusa zvazviri nani, because 50 kg taigona kuitenga kana kuti ne $13. Zvacho zvaibatana, but izvezvizvi kuti patinoshanda pacho tinopuwa $5 pazuva, but kuti tikwire transport yekuendako nekudzoka toda $4. Saka zvaoma.
Saka poitwa sei semaonero enyu?
Ini sekuona kwangu dai ivo vakangokwidzawo mari dzedu dzedza patinoshanda, ndofunga zvinoenderanawo nekumarket kwatinotenga zvinhu, but problem iripo ndeyekuti tinoshanda, but kwatotenga zvinhu kunodhura, but kwatoshanda mari haisi kukwira. Saka ndokuoma kuri kuita zvinhu muZimbabwe.
Regai tiende kuna Auntie Hilda Nkomo vari kuBritain. Makadii kuAuntie Hilda?
Zvemakadii. Pfungwa dzangu dziri kutorwadza, tiri kutoita kutenderera musoro. Ndakaenda kumushala December, ndikadzoka kuno mid January, ndikadzokera izvo zvina ndiri kumushana kauya mari mwezurai. Maprices vari kungotaura zvechingwa chete, everything grocery, everyday life, you can't manage kugara muZimbabwe because fanika isutagogara kure. Unenge uchiona tikosa kavanhu vari muno vari kurarama chirudzi, hapana chisina kukwira, hapana kubva kusipo grocery iweyo yacho iri kutonetsa.
Saka poitwa sei?
Chida kuitika ndezvekuti ivo vari mupower, President Mnangagwa, ndo vane simba rokuti vagone kuona kuti maomero aita upenyu wese zvino necyclone yakaitika ka zvinochemedza mufunge. Vanhu vari kufa nenzara, kuchaya chekudya, kuchaya anything chokuti urarame, mvura haina kunaya. And the most thing gore rino tiri kurwadza, kune drought. Kwaita drought, kwaita economy, munyika hamuna mari, munyika hamuna chiri kuendeka. Chero vari kushanda chaivo chaivo, masalaries avo ari low than chikafu chiri kudyiwa. Handizivi kuti vari kurarama sei, zvanga zvichida kuti ivo vaMnangagwa, munhu akagara ari muhurumende kubvira kudhara, vaone kuti pangagadzirikwa sei kuti vateketudze upenyu. Tisingatauri kana kuhealth sector, ndandiko izvozvo baba vangu wasn't well, kuenda kumahospital kumadoctors kuroora mukadzi. Kana usina mari, hatiti kunyeberana, unongonyorerwa prescription. Zvinhu zvese zviri kudhura, x-ray, matablets, everything. Chero ukapinda mana okm kudhara wanga chine $50, unogona kunongwa nonga chingwa bata and everything. Kwanisike.
Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Aiwa, tinotenda zvikuru Marvelous uye pamutambo watambwa nhasi kuNational Sports Stadium weIndependence Cup, Highlanders yarova iyo Dynamos 2-0. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvirongwa zvinoteera muchirongwa cheLive Talk na8pm. Tiri kutarisa nyaya yekuwana kuzvitonga kwenyika, pachitaurwepo nemadzimai kana kuti Women's Round Table. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, tumirai mashoko panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Aiwa, tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ndokusiyai mina Chris Gande munhau dzeIsindebele. Ini ndini Blessing Zulu, ndichiti murare zvakanaka vateereri.
So kuisika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mukela emsakazweni we Studio 7 ngolosine mhla ka 18 Mabasa 2019 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Ina independence njengomuntu omusha ngiyithakazelela kakhulu. Kodwa ngisuke ngibe lokudana ngoba thina abasha sikhangelela.
Umongameli Emmerson Mnangagwa usola osomabhizimusi abakhweza intengo yempahla lokudla mahlayana lapho ekhuluma embuthanweni wokunanza ilanga likazibuse ele independence.
Ukuthi inkululeko nje into ethelelayo ngoba 30 years down the line isayidinga asitholi silokhu ithelela and abantu bezimbabwe balokhu bezitshela ukuthi bafuna lokho okuzenza ukuthi bahlaliseke after 39 years. So
uZulu wakobulawayo omanyene labanye elizweni lonke jikelele ukuthakazelela ilanga likazibuse weZimbabwe wesimachumi mathathu lasifica munwe munye i-39. Abalwa impi yenkululeko bathi okwenzakala elizweni ayisikho abakuhambela empini bekhala ngokuthi uhulumende okhona akananzi izifiso zabo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. UZulu wakobulawayo omanyene labanye elizweni lonke jikelele uthakazelela uzibuse weZimbabwe wesimachumi mathathu lasifica munwe munye i-39 watholwa ngemva kwempi yenkululeko kwachitheka igazi eliningi ngokubuthana enkundleni ye-White City Stadium lamhlanje. Okuningi asikuzweni kunthathele izindaba ye-Studio 7 u-Anastasia Ndlovu.
UZulu wakobulawayo obethe gwaqa enkundleni ye-White City Stadium enanza ilanga likazibuse. Abantu babuye ngobunenye emkhosini wanamhlanje lapho obekusenziwa imicimbi etshiyeneyo. Umphathintambo wedolobho lakobulawayo unkosikazi Judith Ncube uthi ilanga likazibuse belilihle njalo abantu baze ngobunengi ngemva kokutshelwa ukuthi lolu lusuku lomuntu wonke kungakhathalekile ukuthi ngowaliphi ibandla lezombusazwe. Omunye wabasakhulayo ongene umcimbi walamuhla uthi ilanga leli kalisoli ngoba limkhumbuza lapho avela khona besuka ebugqilini ngoba khathesi sebephila ngcono.
Mina njengomuntu omuthi lani ilanga lesoni libona lile nkuthuko kithi lisikhumbuza futhi lapho esadlula khona sesisuka ekugqilini okhokho bethu besiza kugeneration ngoba athi sesiphila kuyo sesiphila impilo enhle engaselwa budlwangudlwangu njengakudala.
Unkosikazi Nobuhle Moyo isakhamuzi sakobulawayo uthi kaboni ukuthi isizwe sithakazelelani ngoba udubo luyakhula.
Nambona ukuthi independence celebratelani ngani siselebratela ukuthi udubo lube wesi akula nto entshintshayo.
Omunye wabasakhulayo uthi ukunanzwa kwaleli langa uyakusekela kodwa inkinga yokuthi abacha kabananzwa.
Ina independence njengomuntu omusha ngiyayithakazelela kakhulu kodwa ngisuke ngibe lokudana ngoba thina abacha sikhangelela.
Emazwini akhe emele umongameli Emmerson Mnangagwa, unkosikazi Ncube uthe yena iZimbabwe lilizwe elihle kakhulu ngakho wonke umuntu kumele aluthakazelele lolu suku ngoba igazi elachithekayo linenye kakhulu. Ekhuthaza uZulu ukuthi ngazame ngamandla wonke ukuthi izinto zihambe ngendlela elizweni wonke umuntu azizwe ekhululekile kube lenkululeko kuye wonke umuntu omdala lomncane. Abantu bakobulawayo bakhanye beluthakazelela lolu suku ngoba baphume ngobunengi bezonanza uzibuse ngokubuthana eWhite City Stadium besenza imicimbi etshiyeneyo ngokuthula kungela budlwangudlwangu. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Siyabonga Mandlovu. Lokho sikudaba lunye, amabandla ezombusazwe aphikisayo ethule imbiko ehlukeneyo ngozibuse weZimbabwe ekhuthaza uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi alungise umnotho welizwe njalo ananze amalungelo oluntu. Amabandla la goqela LMDC, Alliance for the People's Agenda, APA, Zimbabwe Economic Freedom Fighters, ZAPU lamanye. Umkhokheli webandla le-People's Democratic Party, uNkosikazi Lucia Matibenga, uphe imbono webandla lakhe ngalolu daba kwingxoxo ayenze loSithandekile Mhlanga weStudio 7.
Iqiniso ngelokuthi uzibuse waba khona ngo-1980, uzibuse owabantu abamnyama usuka kukhitsha abamhlophe abanyindezeli ababesibusa ngaleso sikhathi. So kwayenzakala lokho ukuthi ngo-1980 ilizwe lathola uzibuse. So esingakukhuluma ukuthi izifiso zabantu azikatholakali. Lo sesikhangele 39 years uzibuse lo, hayi lokho kusiya kusiba nzima. Ngaphandle kokuthi ngabe kuyahamba kusiba lula lapho kusenzakala.
Esingathi yikho lapho kusilela khona kakhulu ukungapi?
Kusilela kakhulu kwezomnotho. Uyabona thina sakhula sisithi ungaqeda isikolo uzihambele ema-industry ngale, hhayi utshone usuwatshela ngikhaya ukuthi hhayi mina ngiba ngiqatshile, sengisemsebenzini sengiqatshiwe. Manje kathesi abantu abangasebenziyo baningi kudlula abasebenzayo. So ngakunjalo kutho ukuthi labo abalutshana abasebenzayo bathwele esingathi i-responsibility eyokuzama ukuthi bangalungisela abantu abaningi abangasebenziyo. Akusebenzi njalo. So okwemnotho, okwezomnotho, i-economy kakhulu yiyo engiyibonayo ukuthi yiyo eyenza ukuthi izinto zibe lukhuni kakhulu empilweni.
Sesikhangela zona ezomnotho, ungathi umongameli Mnangagwa yena uziphethe njani? Simqathanisa lo mongameli Mgabe kulobubelo yini ukuthi kule new dispensation njengokuzibiza kwabo?
Hayi, mina umbono wami abantu laba bavele sibayeni sisodwa ukuthi omdala wadedela, angazi ukuthi singathi wadeda kumbe wathitsha kwadede lomunye wakhe. So mina for me, hayi, angikumanzi ngaleyo ndlela ukuthi kulo mathize ngoba kulokhe sisehla sisiya phambi.
Alo-ke ngunkosikazi Lucia Matibenga, umkhokheli webandla le-People's Democratic Party, i-PDP, ubexoxa ecingweni le-Studio 7 eseGweru. Kunjalo nje ngesikhathi inkulungwane lenkulungwane zabantu bezithe gwaqa enkundleni ye-National Sports Stadium eHarare lakwezinye indawo zelizwe benanza uzibuse, iningi lezizalwane zeZimbabwe ezihlala eSouth Africa ikakhulu ezidabuka ezigabeni zeMandebeleni zithi ngeke zathakazelela uzibuse kungakalungiswa udaba lwababulawa ngesikhathi seGugurawundi kutholwa lo uzibuse. UBenedict Nhlapho siphalo ludaba eseJohannesburg kwele South Africa.
Abazemkhosini owenzelwe eNational Sports Stadium eHarare baveze injabulo ngesikhathi umongameli Mnangagwa nomkakhe unkosikazi Auxillia Mnangagwa bengena enkundleni. Lo ngumkhosi wesibili oqhutshwa sokwagenqulwa umbuso kowayengumongameli Robert Mugabe ngemva kokuhluthunelwa intambo zombuso ngabe butho ngomnyaka ka-2017. Emazwini awethule kulomkhosi, uMnangagwa uchaze osomabhizimusi abakhweze intengo yempahla lokudla ngesikhathi ilizwe lizama ukulungisisa umnotho njengabantu abalocuku.
Government is alarmed by the recent wanton.
Uhulumende wethuswa yokukhwezwa kwentengo yempahla mahlayana osekubangele ukuhlupheka okuphindiweyo kuZulu. Lokhu kwenza kwabosomabhizimisi labalungisa impahla elizweni kulucuku njalo kuphambana lalokho okukhuthazwayo ungqoqo wezokuthuthukiswa komnotho welizwe okuyinto ekhuthazwa yilo mbuso omutsha. Uhulumende uzinikele ukuthi enze zenelise ukuthenga impahla izisebenzi zonke.
Okusekelwe ngumphathintambo wezemali uProfessor Mthuli Ncube othi ukukhweza intengo ayisiyo ndlela enhle yokulungisisa isimo ezweni.
Sonke siyakhala ngentengo yesinkwa, kanti sithi kwenze njani banithi? Futhi kuvuke nje, sivuke kuhle ilanga libalele, sokukhweza ama-price kuvela ngaphi lokho? Asikuthakazeleli, sibona ngani kumele kuxoxwe, kumele kukhulume, sihlale vele sithi kumele kuxoxwe nxa kuthi into ziyahle ukuthi zisize.
Bebekhona abaze begqoke impahla ebandla lezanu PF okuyikho okuhlezi kusolwa ngabanengi ukuba makwehlukaniswe phakathi kwemicimbi yebandla leyelizwe lonke. Bebengabanengi kangako abaze emkhosini ozelwe eNational Sports Stadium lo njengalokho obekukhanyelelwe. Ngalesi sikhathi sombuso omutsha kaMnangagwa abakhulumisane lalomsakazo bathi ziningi izizathu ezibangele leso simo okubalisa ukuba iningi selibona ngani imikhosi enje seyaba ngebandla lezanu PF hathi uZulu wonke. Lanxa izulu line okwamagama awuzange umiswe lumcimbi wokunanza usuku lukazibuse weZimbabwe uMnangagwa ebhodeli sina ukubuka abezomvikela befola. Ungenwe nguZulu weHarare lumkhosi, abameli bakwamanye amazwe, iziphathamandla zikahulumende kanye labakubutho. Kunengi obekuhleliwe okubalisa uZulu, okubalisa ama-mass displays abesenziwa izifundi ezivele ezikolweni ezijiyeneyo, umculo obusethulwa ngu-Alec Macheso, abesifazane bezanu PF, inguqu phakathi kweqembu le-Highlanders le-Dynamos kanye labakubutho. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu-Mavis Gama.
Siyabonga Mavis, silo siyaxolisa kakhulu mayuyu zulukandaba udaba lolu ayisilo kade esilukhulume ekuqaliseni kodwa lolu ke lugaba lokubana umongameli Emmerson Mnangagwa ubesemkhosini owenzelwe enkundleni yeNational Stadium Sports Stadium okunanza usuku lokuthola uzibuse weZimbabwe. Iye udaba ke seliphiwe ke nguMavis Gama. Lamhlanje kuhlelo live talk kuhlelwa sisuzene bomama siza kupha ithuba abesifazane ukuba batsho imbono yabo ngelanga likazibuse ele independence. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo. Lebalaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Ake sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Amabandla amancane awezigaba abikwa elakho ukuqondisa impumela yokhetho kwele India nxa engasekela loba ukungasekeli ibandla elibusayo labesiHindu ele-Nationalist Bharatiya Janata Party ngelanga lalamhla uZulu walelo lizwe evota. Umongameli Kim Jong-un wele-North Korea ukhangelelwe ukuhlangana lomongameli Vladimir Putin wele-Russia linyanga engakapheli esigodlweni se-Russia iMoscow. Abanye abalwa impi enkululeko sebesithi okwenzakala elizweni ayisikho abakuhambela empini. Ngesikhathi esedluleyo phansi kukahulumende kamnumzana Robert Mugabe, abalwa impi enkululeko bebelalelwa nguhulumende, kodwa okwenzakala lezinsuku sokuthiye abanye besithi uhulumende omutsha uyehluleka ukubanakekela ngitsho laye uZulu mathupha. ukuhlaziya lolu daba sixoxele walwa impi yenkululeko ephansi kwevuyo lezibra unkosikazi Queen Maligwa endawonye lengcwethi ecubungela ezombusazwe umnumzana Bernard Bhekilizwe Ndlovu onguye osungula lingqoqo.
So engikubonayo engikuzwayo ma ngicabanga ngalokho okwenzakala ekhaya namhlanje, ngikhangela ukuthi thina njengabantu abeZimbabwe manje sigcwele emazweni aphandle kwelizwe, abanye bakhona ekhaya baphakathi kobunzima mhlawumbe okwedlula futhi ababephakathi kwabo ngesikhathi usapho somlungu abantu abafana nabomama Mabulisa bagcina bephuma phandle bayodinga inkululeko okufuze ukuthi ngamanje sikhuluma nje siphakathi kwaleyo nkululeko. Kodwa ngikhona nengikuzwayo manje ukuthi hayi kuthi ukuthi inkululeko konje into ethelelayo ngoba 30 years down the line sisayidinga asitholi ilokhu ithelela and abantu bezibabwe balokhu bezitshela ukuthi bafuna lokho okuzenza ukuthi bahlaliseke after 39 years. So ngamafithane kimi ngithi mina inkululeko into ethelelayo kodwa kuze sihlale sizibuza sizibuza kanti singenzani ukuze sifike ebangeni lokuthole lokho esavela saphuma saya egangeni njengabomama benje besiyadinga lelo lizwi sikuthole sithi nako sesikutholile kungabi yikho ukuthi kuhlakabuthelela nje sithi abantu lapho kuthelela ninhlazi ma uzama ukuyibamba ngezandla emanzini ilokhu ikufunywa ukuthi alibambe umsila
ye nanto ke udaba nkosikazi Maligwa ungasitshela wena ukuthi uthini ngelanga lalamhlanje.
Yebo ngiyabingelela njalo udaba lona olelanga lalamhlanje linzima kakhulu thina lapha ekhaya sidanile sididekile asiliboni lelanga lakhona ukuliqakathekisa kwakhona sekunzima ngoba ukuthi inkululeko le sahamba siyayilela eganyeni nzima kangaka kuchitheka igazi kusisa abantu sasindele sihambilene akusaphani umntana bezimbabwe sebesola thina thina esahambayo siyabika abanazeleli kakhulu ukuthi hhayi kulabalutshane nje eclik engingatsho njalo ngithi eclik abantu abayibo ababhenefithayo kulokhu esakwenzayo njalo abayibo futhi benokuganga ebeyibo abatshontshayo asebesila leli lizwe khathesi ezithizi nxa ungangena kumbe kobulawayo kumbe ungene eHarare kusese-right abantu babesuka bonke bahambe beye-celebrate betshone benabanye khona ngale emawati ema-stadiums ku-celebrate i-indidesi khathesi ezithizi ngakutshela net even e-store evaliweyo abantu bonke business as usual mini ukuthi ilanga lelivele alisaqakathekanga ezimbabwe abantu badubeka abantwabethu ba-outside the countries baya ngamazefobia abantu bagcwele umhlaba wonke ngenxa ye-mismanagement yelizwe le.
Ya mnumzana Ndlovu uyatsho lapho mama ukubana bakhona abantu abatholayo njengokutsho kwakhe ngesilungu ababhenefithayo ungathi wena bakhona yini ngokubona kwakho kumbe sonke siyadubeka?
Hayi kuqiniso sizintele mama bakhona ababhenefithayo kwaba yindaba yokuthi kumlala ingane kwane kangundla ohamba wanatha manje busuku abantu bawagebhe bonke abahamba wanatha yedwa yena busuku uqinisile mama kutho ukuthi kufuze sikale ukuzibuza thina ukuthi hlati ngoba sahambe sonke siyajika umthombo ezenamehlo esiyebe ngcolise umthombo yini esesinayo ma especially wona ama-ovete sikhansi ukubona ukuthi ha kunabanye abantu ababhenefithayo lapho kunabanye abantu abatholayo thina singatholi imibuzo iqala kwemibuzo emihle khonoko ngoba ngithi ekuqaleni ama-ovete lene begijima labo nabo ababhenefithayo nabo ma bephiwa kancane insiba futhi bebamba lapha bebegijima lapho ma sekuye babaqala ukubuza manje sebaqala ukusho futhi nokuthi kukhona ababhenefithayo weniningi uwonke nowonkana nje kukhanya kungela nto kakhulukazi izonto ezibuhlungizela izabona aba abafana lomama bafanekele izilwane kuliwa akuna lutho umuntu bekhohliwe angithiwa badelelwa khona ukuthi mhlawumbe sebekhulile.
Ye manje mama Maligwa kwenziweni?
Ye baba umuntu olambileyo akula nto ayikacabangi umuntu wonke sikhuluma nje emhlabeni u-controllise abantu abaningi balambile njengoba ngisitho ukuthi silambe kufana lenkukhu noma uyibizele ukuyibamba ukuthi ufuna ukuyibamba uyibulale uyathatha amabele igijima ukulandela ngemuva uyiholele amabele uyibambe uyibulale ama-veterans sibili asetshenzisiwe kakhulu njalo kuthiwa bebegijima lalaba abayibo ababhenefithayo yikho khonokho okwenzakalayo ukuthi balambile abantu labani bebe benehope ukuthi kuzaphuma something bathiwe labo banikwe. If I tell you ukuthi kathesi noma kuthiwa kune-increment yona le ephiwe abantu ama-veterans kathiwa nge-increment ngalalutho balambile
basetshenziswa kuphela besetshenziswa ngesikhathi sokuthi umuntu uyabe efuna ulutho angabenefitha angatholi into yakhe usekhohlwe ngayo. Yikho into esidingeka kuma-veterans kumele basithisibezikhofi bakhe bavusa emakhanda bacabange abanye bami babone ukuthi ilizwe lethu leli eZimbabwe singabantu ababi bosi kucommunity esihlala nazo ebantwaneni bethu but kuyithi ebesimele ukuthi sithole that respect ngomsebenzi esawenzayo umsebenzi wakhona asisahlonitshwa.
Alo-ke ngonkosikazi Queen Maligwa owalwa impi yenkululeko ephansi kwevuyo lezibra ubexoxa endawonye lengcwethi kwezombusazwe umnumzana Bernard Bhekilizwe Ndlovu. Umphathintambo wezemithetho weMelika lamhlanje wethule impumela yophenyo lukamnumzana Robert Mueller oluphathelane lokuthi abeqembu lokukhankasela ukhetho luka-2016 basebenzelana na labeRussia ngenhloso yokuphazamisa ukhetho lweMelika. Okuningi asikuzweni kuPraxedis Jeremiah esethulela lolu daba.
Umongameli weMelika uchaze uphenyo lukaMueller olwenziwe phakathi kwenyanga eziphose zifike iminyaka emibili 22 months njengokudlalisa isikhathi lemali yesizwe kwabezombusazwe abaphambana lezibopho zakhe kanye lokuhlukunyezwa kukamongameli welizwe. Igqwetha elikhulu lelizwe u-Attorney General William Barr wethule impumelo yophenyo lukaMueller kodwa isihleliwe yakhitshwa okunye andubana inikezwe amalunga edale lephalamende ele-Congress kanye lokuphanyekwa ebulenjini. UZulu weMelika kanye lamalunga wedale le-Congress azaqala ukuzibonela ugwalo lwalolu phenyo okwakuqala ngemva kokuba uBarr elwemukela nginyanga edluleyo waluhlela walunikeza umongameli Trump kuqala okuyikho okucunule amalunga aweCongress. Lolu phenyo belukhangela ukuthi iqembu likaTrump lasebenzelana labeRussia na ukumncedisa ukuthi anqobe unkosikazi Hillary Clinton kukhetho lokudinga umongameli ngomnyaka ka-2016 kanye lemizamo kaTrump ngokwakhe yokuvimba ukusungulwa kwalolu phenyo. Ngemva kokwamukela ugwalo lukaMueller, uBarr uveze ukubana kaluzange lwathola ubufakazi bokuthi uTrump wasebenzelana labeRussia kodwa lwangatholi ubufakazi bokusekela ukuthi akazange wazama ukuphambanisa ukulandelwa komthetho kulolu phenyo. Lokhu uBarr uthi yikho okwenza yena lomsekeli wakhe uDeputy Attorney General Rod Rosenstein bacabanga ukwethula umbiko othi uTrump umsulwa akazange asebenzelane labeRussia ngakho ke akumelanga acutshungulwe ngabomthetho. Amalunga edale leCongress ikakhulu awebandla eliphikisayo elamaDemocrats bahle bamsola uBarr ngokuphanga atsho ukubana uTrump umsulwa bona bengakatholi impumela yalolu phenyo lukaMueller. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC ngingoPraxedis Jeremiah.
Siyabonga PJ. Ukuhlaziya lolu daba, uNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lomgcini sihlalo webandla leMDCT eMelika umnumzana Dan Moyo.
Njengoba ireport esanda kuphuma nje imizuzwana edlulileyo, angikatholi mina ichance yokuthi ngizwe lo ngiyibone lokuthi ngizwe ukuthi imibono yabanye ithini ngalokho. Kodwa siyazi ukuthi incwadi ka-Attorney General uBarr ayibhalayo watsho njalo ukuthi kazange athole ubufakazi obuqinileyo ukuthi uTrump wasebenzisana leRussia, kodwa at the same time akaphiki ukuthi babe khona kukhampeni kaTrump ababelobudlelwane labantu beRussia ngesikhathi besekhampeni ngesikhathi sama-election ka-2016. Okusalayo ukuthi kucace ukuthi kule cala yini elenziwayo noma kula cala elenziwayo ngalokho. So sizobona iCongress isazoyibhekisisa kahle indaba yonke yona le, and I'm sure ukuthi uMueller usazovizwa iCongress especially i-House yama-representatives ekhokhelwa ngama-Democrats azotestifya ukuthi i-report yakhe bayizwisisa the way ayibhala ngakhona noma kulokungazwisisekiyo okuthize ukukhona.
Singabona yini mnumzana Moyo kuvumbuluka amacala amatsha phuma kugwalo osoluphumile lolo lusanda kwethulwa ngu-Attorney General?
Oye kakhulu ngoba kulabantu abaningi aba-interviewayo ngumula esingazange sizwe ama-testimony abo ukuthi athini. Siyazi ukuthi okunye kwakhona njengoba ushilo ekuqaleni ukuthi okuningi kucitshiwe. Siyazi ukuthi kungenzeka ukuthi okuningi kwakhona kube kucitshiwe ngoba besithi ba-protecta amagama laba bantu o ngamacala alokhu ekusathoniswa. So abafuni ukuthi abantu bakube labadini i-public opinion ezo-affecta i-outcome yalawo ma-cases. Kodwa kukhona okuningi okuzovela. That's why ngisho ngithi bangacitsha okuningi kakhulu lakhona. Kulapho i-Congress ezobiza khona umula ukuthi achasise ukuthi yini lokho okuchithiweyo njalo bekumayelana lani.
Alo-ke ngumnumzana Dan Moyo umgcini isihlalo we-MDCT ngapha kwele Melika ubexoxa ecingweni lontungameli Nkomo we-Studio 7 esedolobheni le-Virginia. Umongameli Emerson Mnangagwa uthi ukukhwela mahlayana kwentengo yempahla ezitolo kulakho ukwenza uhulumende abambe osomabhizimusi ngamandla ukuthi bahlele intengo ama-price controls ngesiNgisi. Umnangagwa uthi uphatheke kakubi ngokuqonga kwentengo yempahla ezijiyeneyo ezigoqela isinkwa sona isikhwele saya ku-$3.50. Ukuhlaziya lolu daba untungameli Nkomo we-Studio 7 uxoxele ngcwethi kwezemnotho umnumzana Reggie Shoko.
Yilapha sifuze sibekwazi nje ukuthi osomabhizimusi ukuthi price ikhwele kuyindaba yani ngokwayo, ngoba into esithi ngama-factors akhoza i-price increase maningi kule labor, kulama-rates like esitsho zesa osithi council lokunye nje. But esikubona eZimbabwe ukuthi ama-price akhweza indaba ye-foreign currency. So sikubuzayo ukuthi i-foreign currency USD major determinant yini yokukhweza i-price eZimbabwe. Ngoba yonke into esingayizwisiyo, yonke into nezinto ezilokali lazo ezingela foreign component ziyabonakala zikhwela ngenxa yokuthi ama-rates akhwela. Esingakwaziyo ukuthi osomabhizimusi sebethathe advantage yini kumbe kulenye into esingayaziyo njengezakhamizi ukuthi kuyini okwenzakalayo. Kodwa ngempela ungakhangela esithi i-value chain kwezinye izinto uyaficwa ukuthi kwi-industry ngokwayo iyabe ingakakhwezi intengo, kodwa i-retailer yibusibonakala yena siyiye sikhwezile. Singathi kule element ye-profit sharing, le element yokuthatha i-advantage otholakalayo ngayo indlela.
Uhulumende engangenela ngama-price controls njengesike sakubona esikhathini esedluleyo elawule intengo kungasebenza yini khonokho?
Uhulumende kathethi seseqinisweni ngakulanide ukuthi angenele nge-price control. Uhulumende ulazo ingatsha ezenelisayo ukungenela kule Competitions and Tariffs Commission, kule Standard and Competition Commission. Labo balamandla okuthi bengenele ngokusebenzelana le industry ukuthi be-research ama-expenses a-incurred yi-industry to the final product. Then we determine esithi yiyo i-price. Asifuni uhulumende ngokwakhe abe uhulumende othi cabinet iyahlala phansi yona ibisidetermina i-price ingayenzanga i-thorough research. Lokhuyana kuyakhoza ukuthi ama-product ashelakale kumarket kube lama-shortage a-serious. Kodwa iqiniswe vela akula economy loba singathi i-market eyi-free fall ongela intervention ye-government loba ngaluphi uhlobo. Kodwa esikukhanelakalesikalesi ukuthi uhulumende kasebenzise amandla alawo ngala ma-commission afuzasebenzi.
Lo-ke ngumnumzana Reggie Shoko, ingcwethi ecubungula ezemnotho welizwe ubexoxa le-Studio 7 ecingweni ekobulawayo. Singakehlukani ke sikhangele inhloko zezinye zendaba. Umongameli Emerson Mnangagwa usole osomabhizimusi abakhweza intengo yempahla lokudla mahlayana. UZulu wakobulawayo umanyene labanye elizweni lonke jikelele ukuthakazelela uzibuso weZimbabwe wesimachumi mathathu lasificamunwe munye i-39 igama nguChris Gande lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.